Chandingataura ndechekuti zvikoro zvinovhurwa zvakavharwa. Hurumende pakotero rese yanga isingadi kusangana navarairidzi. Kwasara mazuva mashoma shoma ndopayada kuratidza sekuti iri kumhanya mhanya. Chikuru chatingada kutaura ndechekuti mari inotambira varairidzi yakaluza vhalu, yatinoti purchasing power parity pachirungu. Nekuti varairidzi vaitambira mari yaiita 450 US to 550 US. Ndokubva hurumende yati mari iyoyo yanga yakafanana namabhoni. Mabhoni ndobva arohwa neinflation zvekuti mari iya pari zvino yava nouremu hunoita US 35. Saka varairidzi havasi kuda kuindirizirwa mari, havasi kuda kushini. Vari kungoti hurumende ngaidzosire mari yavo yavaitambira payanga iri pavhalu ye 450 to 550 zvichienderana neinterbank rate iriko. Nekuti kana vachiti havana maUS vanokwanisa havo kupawo mari yomuno, asi ichienderana nevhalu yemuswa wavanenge vapa. Saka ndo muzongozo wenyaya uyu. Saka varairidzi mari dzavakatambira gore apera dzakasopera kudhara, saka havakwanisi kuti vange vachienda kuzvikoro kwavo. Kana tichiti maticha ari incapacitated, hatirevi kuti haana mari chete yekuti aende kuchikoro iyi. Tinoda kuti haanawo mari yekuiwo nemhuri dzavo vange vachidya. Havanawo mari dzekubhadhara maschool fees evana vavo, zvekuti vana vavo kana vakarwara vange vachikwanisa kunorapiwa nezvimwe zvakawanda. Hurumende yakakwidza mafees zvekuti zvikoro zvakawanda mafees ava pa7000 kusvika pa10000 kamamwe kumatoro ema22.
Vazhou, tiri kuona kuti hurumende yakaita musangano neApex Council nezuro chishanu ikavimbisa izvo kuti inokwanisa kunge ichiwedzera vashandi vehurumende nemari inobvira pazvikamu makumi mapfumbamwe nezvinomwe kubva muzana. Ko, imi sei musiri kutambira danho ramakapuwa here nehurumende?
Danho rokutaurwa nehurumende harikwanisi kupedza dambudziko ratinaro. Dambudziko ratinaro harisi rokuwedzerwa mari kana yokupuwa kushini. Ndeyekudzorera mari yaitambirwa navarairidzi payanga iri mugore ra2018. Saka tikatarisa mari inenge yapiwa ivhu inongotitaridza kuti kupa mari inobva pa25 kusvika pa30 US. Saka tikaedzera pane imwe seti yatatinayo tinongosati pa60 US, isitora kudzoserwa pa450 to 550 patanga tiri. Uyezve mari iyoyo inotopa kuti zvinhu zvivewese, nekuti zvinhu zvichakwira muzvitoro, zvinhu zvichakwirawo maschool fees acharamba achikwira, matransport azoramba achikwira. Saka izvozvo hazvipedzi dambudziko ravarairidzi. Tinopedza dambudziko ravarairidzi kudzosera mari dzavarairidzi dzavaitambira padzanga dziri pana September 2018. Ndochete zvinokwanisa kupedza dambudziko ravarairidzi, nekuti izvezvi maschool fees akakwira ava kuma7000 kusvika kuma15000, asi varairidzi mari dzavo dzichikwira nemari shoma, tingati 97% at most, asi maschool fees anenge akwira nekuma500%. Saka hazvibatani. Saka chatinongoda kuti tipedze nyaya iyi ndeyekudzosera mari yavarairidzi payanga iri pavhanu ye 450 to 550. Ndozvingapa kuti zvinhu zviendeke, tive ne zvinhu zviite mutechetere, mvura yegoi muzvikoro. Kana pasina izvozvo handioni kuti pangava nedekaro muzvikoro, nekuti hurumende imwe chete iyo inotaura kuti haikontroli market forces ikazitendera namaschool fees, haizokwanisi kuti itaure zvakare izvozvo ikazoendawo nemari dziri kutambirwa navarairidzi. Saka tinongoona sekuti tasvika paipi kanja pakuti ruoko runowedzera mari kuti varairidzi vabhadhare mari dzamaschool fees ndo ruoko zvisingari kupa varairidzi mari kuti vakwanise kunge vachiendesawo navo kuchikoro, vachigarawo muupenyu hwakanaka savarairidzi vanoopa sevhisi. Zvingaita here kuti murairidzi woenda kuchikoro kunodzidzisa vana vavamwe maemidzi, vana vano vasingakwanisi kuenda kuchikoro, kusiya mwana kuchikumba iwo unodzidzisa mwana wavamwe kuzvikoro? Ndinoona sekuti hazviiti. Hurumende inenge yatadza kuti isolve dambudziko rachiwira muZimbabwe. Saka isu tingoti kana pasina kuti hurumende yauya nepulani inoratidza kuti ine chidoo navarairidzi, varairidzi vachagarawo kudzimba dzavo kusvika hurumende yazokwanisa kugadzirisa zvinhu kuti vana veduwo vaende kuchikoro, isu tinopawo sevhisi tichizwa kutina wana wedi wano zirisita pompezi ya tili kupa.
Musi kutambira were chichemo chiri kupuwa ne hurumende chekutizo haikwanise kunge chiwezera mari kana kutizo kukutambiri sai mari amuri kudai mimi nokutizo zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyaya dzeupfumi munyika.
Chakutanga ndokunganda ndataura zvakanaka kuti hatidi kuwedzerwa mari, toda kuti mari yedu idzokere payanga iri. Saka kuburikidza munanama International Labour Organization tinotaura kuti mushandi haakwanisi kungomuka akahafura mari yavashandi. Saka hurumende yende yakatanga kubvisa mari yavashandi. Saka izvozvo ndozvati kuti hazvina kunaka kuti hurumende iwanikwa ichibvisira vashandi mari, plus hurumende iyo iri kuti haina mari. Tinozva kuti yakapa ma 1000% salary increase kuvashandi vese vepamusoro kubva pamapermanent secretary zvichienda kumusoro. Kana hurumende ichiti haina mari, tingafara zvikuru tikaprodusa kuti titaridze vanhu vemuzimbabwe kuti purezidendi anotambira marini, maminista anotambira marini, maMP anotambira marini, mapermanent secretary anotambira marini, madirectors anotambira marini. Nokuti hazvibatsiri kuti varefu vadye zvavapfupi nokureba, ivo vachidya kutavachisemura pamusana semandere. Asi kana zvauya kuvarairidzi voti hakuna mari, mari iripo muzimbabwe, corruption ikaonekwa kuti yavashoma, uyezve tikadistributa mari iyi tisingapi vashoma vanotungamira namapolitician, tinoona mari iko muzimbabwe.
Danho ramuri kutora iri vazhou, hamusi kuonawo here kuti riri kuvhiringa remangwana revadzidzi?
Danho ratiri kutora iri tinotoda kuimbisa kuti vana vechikoro vazive kuti ndivo vamajor beneficiaries nedanho rati kutosa iri. Nokuti zvichareva kuti kana varayiridzi vawedzerwa mari, vanoenda kupasa vachisekerera, zvozorevawo kuti vanodzidzisa zvine nduramo. Saka vana vechikoro ndo vanotozobhenefita nokuti dzidzo inenge yakuya kumaiso kwazvo nyemba kusadzarunga. Tinotokurudzira vabereki kuti dai vabatana navarayiridzi tikurumidze kupedza hondo iyi. Tikarwa hondo pavhiki imwe chete kana mari ingange yapera, hurumende yatirimuka yapa varayiridzi mari dzokuti vaende kunodzidzisa, kwete kuti vaende kunotambura vachingoopenawo maclassroom namahwezi asi vana vasingadzidzi zvemandorokwati.